nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati vemaindustry vakashandisa zviwanikwa zvemuno kugadzira zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inochengetedza mari yekunze iyo yatinowana iyo inonzi maforeign currency earnings.
Vati kutenderera kwemari mumakambani emunyika kunopawo kuti mitero inobhadharwa kuhurumende iwande, zvinozopa kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo nekugadzira migwagwa nezvimwewo. Asi vaBoroma vanoti chiri kunetsa munyika nyaya yekuti zvishandiswa zvinodiwa nemaindustry zvishoma.
Agriculture ndiyo inopa tingangoti 55-60% yema raw materials anoshandiswa nevemaindustry vemuno. Saka kuparara kana kuti kusakohwewa mukati meminda kunokanganisawo tingangoti vemaindustry vemuno vanenge vaakutsvaka dzimwe nyika dzinokwanisa kuvapa kana kusupply tingangoti maagriculture based raw materials.
Gwaro reongororo yezvekutenga nekutengeserana rakabudiswa neZimbabwe Statistical Agency Zimstat mukutanga kwemwedzi uno rinoratidzawo kuti mumwedzi wasvita Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kwenyika zvichienzanisa nezvayakatengesa kunze kwenyika, izvo zvakasiya gwanza rinonzi pachirungu trade deficit remari inosvika 97.3 million. Mozvinafundo Albert Makochekanwa, chipangamazano chehurumende panyaya yekushandisa zvinogadzirwa munyika, vanoti Zimbabwe ichiri kure nekuzadzikisa donzvo rayo.
Policy yakaiswa 2019 inonzi local content strategy ya kumasekta mazhinji yanga yati pagore rino iri parinopera taifanira kunge taa kuma 80% zvose zvatotenga zvi 80% zvinezvi zvemuno. Bati patsvakurudzo yandakaita iri kurakidza kuti tichiri hatisati taa kusvika. Imwe sekta iri kuti only 52% ndoiri kutengwa munomu, imwe iri kuti 59%, imwe iri kutaura zve 38%. Saka kuti gore rino dzese dzisimuke kumhanya unobata 80% handioni zvichiita.
VaMakochekanwa, avo vakatarisa makambani anogadzira mafotireza, mishonga yekurapa nezvekurongedzera zvinhu, vati tsvakurudzo yavo yakabudisa pachena kuti zvinotevera ndo zviri kuita kuti makambani asashandisa zvinhu zvinowanikwa munyika mukugadzira zvinhu.
Mitengo ma price ezvinhu zvacho zvinogadzirwa muno kuti titenge anoti dhurei zvakanyanya kudarika kuimporta. Izvo zvacho zvinogadzirwa muno dzimwe nguva quality yacho haina kunyatsomira zvakanaka uye yakadzikira. Chechitatu ndechekuti zvimwe zvacho vacho malocal suppliers tikati tipei zvinhu, dzimwe nguva havatawirirana kuti uyainazvo sei kuti musi wechitatu vanoziva musi wechina kana chishanu.
Kuti Zimbabwe ikwanise kugadzisa dambudziko iri, vaMakochekanwa vati vemaindustry vanodawo kuwana mari nemutengo uri pasi.
Mari iwanikwe yakati chipei pakunokwereta kuti inofanira kuwanika yakati chipei, uyezve kutiwo panodiwawo kunge tichifambirana netechnology.
VaFinias Dzaka, mutevedzeri wasachigaro musangano rinomirira vanogadzira zvinhu zvekurongedzera zvinhu kana kuti packaging reFederation of Master Printers of Zimbabwe, vanoti kushaikwa kwemichina yechimanje-manje kunoita kuti zvigadzirwa munyika zvive nemitengo yepamusoro.
Makastomers edu anenge auda kuenda kunze kunotenga nokuti ndokwazvikachipa, asi tikakwanisa kuwana through grants mamachineries ekuti tigone kuita sezvavari kungoitawo ikoko, yes, we will not be at the same level but we will be competitive.
Zimbabwe iri kubatsirwa neUnited Nations Economic Commission for Africa, UNECA, mukuedza kuzadzikisa donzvo rayo iri. VaOliver Maponga vanoshanda kuUNECA vati donzvo ravo nehurumende nderekuti vemaindustry vashandise zvinogadzirwa muno. VaMaponga vatsinhira kuti kushandiswa kwezviwanikwa zvemunyika kunobatsira nyika zvakanyanya mukumba mabasa nezvimwewo.
Zvemabasa i1 aspect iyo chinhu chimwe chebasa, asi tiri kutaura kuti kutengeserana muno tichigadzira zvinhu zvedu muno kunodzikisa mutengo.
Gurukota rinoona nezvema industry amaisekai nzenza vanoti vakabudirira kuzadzikisa urongwa uhu Zimbabwe inokwanisa kuderedza urombo munyika kana kuti kusvika pane inonzi upper middle income society. Vanoti vachabatsira vema industry nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.